Mazire Primary ne Secondary Education vakaisa standard operating procedures anova magwaro anobatsira kudzivirira pararira kweutachiwana weCOVID-19 muchikoro. Uye Mazire Primary ne Secondary Education rakaita zvakarayirwa nemutungamiri wenyika waComrade Emmerson Mnangagwa, mutungamiri wenyika, kuti tiise magwaro eWorld Health Organization kuti tidzivirire kupararira kweCOVID-19 muchikoro, kuti utachiwana usapararira muchikoro. Izvi zvakaiswa ndosaka zvikoro zvavhura futi nhasi ende uye hatisati tawana kana imwe nyaya inenge yakanangana neCOVID-19 kubva pazvakavhurwa kusvikira yapera.
Iyo vesangano reATUS vasimudzawo nyaya yekuti vana vechikoro vanoshaya vange vachibatsirwa nekubhadharirwa mari dzechikoro pasi pechirongwa cheBasic Education Assistance Module kana kuti BEAM. Zvii zvamungataura pamusoro pazvo?
Pane vanofanirwa kunge vachiwana mari nekubatsirwa kuti vaende kuchikoro vanongoramba vachingobatsirwa iri neBEAM assistance yacho, asi gurukota guru reprimary and secondary education vaambasada Kate Matema vanoramba vachikurudzira kuti zvikoro zvive panzvimbo panokwanisa kugadzira mari atinoti mabusiness centers. Izvi vakatarisira kuti zvichazobatsira ivo vana vanenge vasingakwanisi kuvhara mari yekuenda kuchikoro.